ladies and gentlemen, ne avo vasati vakuziva zvavari albumiri, handizive chawari tengera, handizive chauri kufarira, handizive chandakariimbira ini, handizive zvarinoreva, saka handizive chauri kuteerera, but ndinoziva zvari chakuita, kwari chakuendesa, zvari chakuitisa nekuti richakonzeresa. Whatever kure, thanks for not listening to that other CD right now. This message has been brought to you by Tazoira Cash Records.